A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, November 27th, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight we are discussing the arrest and deportation of foreigners from South Africa and Botswana to their countries of origin.
Dozens of Zimbabweans have been arrested and face a deportation from South Africa and Botswana after authorities in the two countries launched a blitz against illegal foreigners.
The South African government, writing on its Twitter account, said the Department of Labor and Employment inspectors, accompanied by Home Affairs officials, today raided two factories which were not complying with the law and arrested dozens of illegal immigrants.
And in Botswana, dozens of Zimbabweans have also been arrested. The Botswana police have launched a crackdown on, amongst others, illegal immigrants following the start of an annual operation of 60 days against crime at the start of November.
Yebo kambe zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo lwethu lwe Live Talk Diaspora Forum. Lamhlanje ke sixoxa ngodaba lokubotshwa lokubiselwa ekhaya kwezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni angomakhelwane. Sizwa kuthiwa sikhuluma kanje bagcwele elindela eSouth Africa, kugcwele emajele, abantu baningi kakhulu asebebotshiwe. Amafektali lawo asebengena emafektali bedinga wabantu abangela maphepha okuhlala lokusebenza okusemthethweni kwele South Africa. Kuphinde njalo kube lokubotshwa ewele Botswana. Sizwa kuthiwa baningi labo abantu asebebotshiwe eBotswana ngomkhankaso oyenzwa kanye ngomnyaka ngesikhathi sona lesi nxa sesibanga ikhefu leKhisimusi. Kuyandiswe ukwenziwa umkhankaso wona lowo ukhona. Sikhuluma kanje babotshiwe abaningi abavela eZimbabwe abahlala khona ngale eBotswana. Marvelous.
Aiwa kunewo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nemufaro vari paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tokuchingamidzai nemufaro uyezve munoziva zvokuita, nyorai namba dzenyu. Nhasi tiri kukurukura ipo pano nyaya yekushungurudzwa kuri kuitwa zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika dzakadai seSouth Africa neBotswana vasina mapepa ekugara munyika iyi, uyezve vari kunge ivo vari pamabasa vasina mapepa ekushanda. Nhaudza tiri kubva kutambira ndedzekuti South Africa, mapurisa emo anga ari kuenda kune mamwe mafactory vachiona ivo kuti vanhu vane mapepa here kana kuti kwete. Kana usina mapepa ekushanda akakwana emunzvimbo iyo yeSouth Africa, wanga uchibva wanziwe udzorerwe kumusha. Saka ndozvatiri kukurukura, kana muine zvamuri kusangana nazvo kwamuri ikoko, pindai muchirongwa tionesane kuti chii chaizvo chiri kuitika. Zvizvarwa zveZimbabwe zvingaite sei kuti vagadzirise kana vari kuda kunyatsoshanda kuti mapepa aya awanikwe. Tinoona zvakare kuZimbabwe pari zvino kune dambudziko rekuwanikwa kwemapepa magwaro ekufambisa mapasipoti. Vamwe vari kuti ivo pari zvino vari kutofamba nemapasipoti akaexpire, nekuti kumusha mapasipoti haasi kubuda, uyezve mutengo wekuti uwane pasipoti wakakwira. Saka ndozvatiri kutaura ipo pano kuti zvizvarwa zveZimbabwe nyanya vari muSouth Africa nemuBotswana kwakamira sei kwamuri ikoko, zvii zvamuri kutarisana nazvo, uyezve mungawana rubatsiro kupi kuitira kuti zvinhu zviendeke. Ndiri kutiona pana mukoma Donald Mamboma vanyora pana pavari kutoti please, this is Marvelous, tifonerei. Aiwa, regai tione kuti zvinofamba sei. Mukoma Donald, tichange tikukufonerai pano pachirongwa chedu. Mukoma Donald ishamwari yedu pano paVOA Facebook page yedu yeshona. Regai tibva tachingamidza zvakare vamwe vari pano. Pana Terence Naro aisa namba dzake, tinofarira vanoisa namba. Vakaisa zvakare makodhi namba, nekuti mukaisa makodhi namba yenyu zvinotiitira nyore kuti tikubatei. Gamuchirai Chiwanikwa aisa namba dzake zvakare, akaisa kodhi namba yake Terence Naro. Hanzi titambire ndomboitawo wechitatu pano Vamwe vanditangira hanzi ndapinda muchirongwa ndiri wechitatu. Aiwa tinokuchingamidzai. Peter Mushovi aripano atipa namba dzake necode namba dzake. Nicholas Nicholas atipa namba zvakare necode namba dzake. Simba rachembofa hanzi ini ndiri kubatikana mushe ndiri kuno kuMafeking kuSouth Africa hanzi ndiri kukuonai zvakanakisa chaizvo. Aiwa tinofara. Matsika Oliver hanzi I really don't know why vanhu vari muno muSadak vasiri kubatsira Zimbabwe. Ne hurumende yeori vari kutaura hanzi piti hanzi nekuti vanoti ivo zvipane hori huri kuitika muhurumende saka vari kuda kuti Sadak ipindire. Simparashe mbofana abvaisa namba dzake necode number. Saka pindai muchirongwa muwanikwa imii muchinyora namba dzenyu makaisa macode numbers enyu tiwanikwe tichikufonerai Chris.
Yes, marvelous. Fortunately, we have one of our guests, Mr. Vusumuzis Banda. He is the chairman of the Africa Diaspora Forum. Welcome to the show, Mr. Sbanda.
Good evening, and thank you very much for inviting me.
Yes, before we go any further, you are doctor, right? Is it doctor or professor?
Dr. Sbanda.
Okay, thank you so much, Dr. Sbanda. We understand that as we speak, the holding cells in South Africa are almost over flooding with people arrested for not having the proper documentations. Can you set the scene for us and give us your take?
Well, look, I think starting from August this year, what we have seen is an increase in, you know, the blitz, the raids that the government has been carrying, particularly the Minister of Police. And as we are talking right now, I mean, one of the biggest police stations that normally deals with a migrant and normally is also used as an extension for the only holding facility for migrants is the Johannesburg Central Police Station, which can be used as an extension for the Lindela Repatriation Center. It's actually over full. It's the conditions have even become almost inhuman. I mean, you know, you can almost smell, you know, the smell of human beings, you know, because of the overcrowding. I mean, it's very hot, and people do not have adequate, you know, leg movement space, even, you know, adequate sleeping facilities. The place where some of them were put in, they have not been used, I think, for a while. Toilets were broken down. And in some cases, they have to use tissue paper. Actually, you know, saw that yesterday, they had to bend tissue paper to try and kill, you know, the bad smell. So it's really inhuman. It's so bad. The situation is just beyond what we would have thought or what we could think can happen to human beings. But what we see happening is we are seeing the South African police going on to more operations. I was actually listening to a conversation yesterday when I was at the Department of Home Affairs. And, you know, there was a call again that they were going to be having. I overheard a conversation where they were going to be carrying out another operation, which is what I think exactly was happening today, and that they wanted the immigration officials to accompany them because the Hawks was going to be busy, you know, doing a raid. And all these people are then sent to, you know, police stations, which do not have, number one, the capacity to hold the people. Number two, in terms of the law, even international law, you know, people that are arrested on immigration-related matters cannot be kept, you know, in prison facilities where people that are caught up with the ordinary criminal justice system of the country, South Africa or any other, should be held. So when these people get held in various police stations without which have not been determined by the minister to be used for holding migrants, it is an offense. It actually makes their holding, you know, quite illegal. So in saying that, we're actually seeing a situation where the majority of the people are being held and detained illegally. They are not taken to court within 48 hours. As I'm talking to you now, I was just talking to a lady who just called me about a son that was arrested last week on Thursday, and he has not been to court up to date. On Monday, we had to release, I mean, get released about two young kids aged 17 that were held, you know, I mean, at the Johannesburg Central Police Station, these are 17-year-olds that are going to school. They've since missed examination, and one of them is in grade 11, which means that she might not even be promoted to grade 12 next year. So, indeed, I mean, I think, you know, these blitz that are taking place, which we ordinarily, as an organization, the African diaspora, cannot tell the South African government to stop arresting people that are irregular because it's in terms of, you know, the country's laws. But our biggest concern is the violation of the human rights, the basic fundamental human rights of these people, which talk to having to appear in court within 48 hours once a person has been arrested, otherwise the person must be released, and which also says, you know, in terms of the Constitution of South Africa, Section 35, that if somebody, for example, you know, is arrested or a detainee, the conditions in which they should be held must, for example, have adequate, you know, ablution facilities, adequate accommodation, reading material, nutrition, and that, I mean, you know, they must have, you know, be visited by a family, and they must also have, you know, a legal practitioner. Now, when we talk about the people that, for example, at the Johannesburg Central, because of the overcrowding, the police station cannot even allow visitors, family, to come and see their loved ones because they cannot afford to have them come up because they've got in excess of 300 in just one wing on the third floor. On another wing, it's in excess of another 200. So if they were to allow those people to come between 1 and 3, or which is the visiting hour, it means that there won't be any movement, space to move, you know, within the whole police station. And they cannot handle that. So we are seeing a situation where, you know, even the police is overwhelmed and they don't know how to deal with the situation. It is very, very bad.
Okay. Thank you so much. Please do stay on the line. We have a caller, Marvelous.
Hello, caller.
Magadini.
Ai, what? What do you think about the news? What do you
think about the news?
It's all right, Tinsky.
I'm going to go to Zimbabwe.
I'm going to go to Zimbabwe.
I'm going to go to Zimbabwe.
Caller, they was just saying that he feels, you know, if the situation in Zimbabwe gets better, then it would be easy for people to go back home instead of, you know, being treated unjustly like what they're doing in South Africa right now. But I wanted to ask Mr. Sbanda. Oh, I understand Mr. Mavinga is on the line. Makadiva Mavinga.
Tinofara Makadiva.
Aiwa, tiriwadi. Atipewo pfungwa dzenyu nezviri kuitika kuSouth Africa nekuBotswana pari zvino uko tiri kunzwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuwanikwa izvo vachisungwa vaye vasina mapepa uyezve kodzero dzavo dzichityorwa. Tipewo pfungwa dzenyu.
Chiri kuitika kuSouth Africa nekuBotswana ndiyo inonzi xenophobia iyoyo, kureva ruvengo rwevanhu vanobva kune dzimwe nyika kana kuti kure. Runenge ruchitungamirwa nemapazi ehurumende kuSouth Africa kunyanya bazi rezve vashandi, bazi rezvemapurisa nebazi reHome Affairs ndo vanototungamira kushungurudza zvizvarwa zvekuZimbabwe nevamwe panyaya dzekunzi vanenge vachinzi havana mapepa. Asi tikacherechedza nhoroondo tinoona kuti nguva yeapartheid yeudzvanyiriri hwevarungu kusouth Africa ndivo zvaingoitwawo vanhu vatema zviri kuitwa vabva kure iko zvino. Hapana chikonzero chiripo chizere chekuti kodzero dzevanhu dzimbunyikidzwe kuBotswana nekusouth Africa, nekuti varungu vasati vauya nyika iyi yaingova imwe chete dzienda nakuenda, kwanga kusina zvemiganhu kana kuti zvemabhodha. Uyezve sangano resadat ranga riri kushuvira kuti paitwe kudyidzana kwakadzama pakati penyika dzakasiyana-siyana pane zvekutengeserana. Kudyidzana ikoko kunofanira kuve kusanganisirawo kufamba kwevanhu vakasununguka pachena, uyezve vachishanda munzvimbo idzi vachidzokera kumisha yavo. Tinoziva kuti tikada kutarisa matangiro akaita guta reJohannesburg semienzaniso, rakatanga riri guta revanhu vaiuya kuzoshanda mumigodhi yegoridhe vachibva kunyika dzakasiyana-siyana, kumalawi, kuZimbabwe, kuZambia, kuMozambique, pasi pechirongwa chewenera chakaitwa makore akare kare. Izvozvo zvinotaridza kuti nyika yeSouth Africa yakabatwa nesimba revashandi vanobva kunyika dzakasiyana-siyana, havagoni kubva pazviri izvozvo. Saka chinofanira kuti chiitwe iko zvino kugadzirisa kupa vanhu mapepa akaringana, kutendera vanhu kuti vafambe musadhaki mesa munyika dzese vasina kumbunyikidzwa. Ndizvo zviri kuitwa kuWest Africa nana Nigeria. ECOWAS inotendedza vanhu kuti vafambe vachinoshanda vachidzokera kudzimba dzavo, kumisha yavo. Ndo zvinofanira kuti zvingoitwa pasina kuti vanhu vanonzika vasungwe nekuti vayambuka muganhu wakanga usipo makore makumi mashanu kana makumi manomwe apfuura. Hazvisi izvo.
Aiwa, imbobata izvenyu ipapo vamavhunga. Regai timbotora caller. Chris, we have a caller.
Yes, Mavela Sesilo, mlaleli, siyakwamukela kuhlelo. Nyaphila, sikhuluma lobani?
Ukhuluma nonhlanganiso wamahlangu kodwa.
Oh, nhlanganiso. Unjani ba?
Nyaphila, futhi.
Ye, ungasiphathisa ngodaba lwethu esixoxa ngalo lamhlanje.
Ye, ayiwe mamele lapha, ye, impilo yelizwe thina abantu esihlala eSouth Africa ngayo. Iningi salama kepha nawo. Siyasebenza eSouth Africa, bayawafuna amaphemithi, bafuna amaphepha. Manje iningi vele asunqama manga wala maphepha just because of Zimbabwe aphumi next, wala mapasipoti aphumayo, nangapha eSouth Africa akusela ama-afla aphumayo. And abantu bekubuya eSouth Africa kunjalo bazadinga umsebenzi. Namhlanje namlanje eSouth Africa bekubotshwa kakhulu kakhulu. Iyandawo senza labo abantu abanawo isifo sakhe, inkinga shane, inkinga enkulu kakhulu kuzimba Zimbabwe la-South Africa.
Baningi obone bebotshwa lamhlanje?
Baningi kakhulu, esikhathi mbuye emsebenzini phela. Ya, baningi kakhulu kade bebotshwa namhlanje.
Hey, hayi, siyathemba kuzalunga. Hayi, sibongile kakhulu mnumzana.
Hayi, siyabonga futhi.
Okay, thanks. Mavela, that caller says he witnessed people being arrested today as he was going to work, and he says he knows lots and lots who don't have papers.
Let me also read what our follower here on VOA Facebook page, Yeshona Atatenda Johnny Chatora, arikuti asi dai vatungamiri vedu vaiti nzwirawo tsitsi kutaura chokwadi. No conditions ekusungirwa mapepa iwe. I was in sales for 4 days muno mu Cape Town, which is bad if you don't have money to hire lawyers. Mawane. So Tatenda is actually saying, akanga ari masales. Tatenda, kana muichikwanisa kutipa namba dzenyu, tipei namba dzenyu tikufonere munyatsosanangura kuti zviri kufamba sei kwamuripa ikoko. Pana munyaradzi midzi ari kuti ini ndiri muJohannesburg. Pandiri handisati ndasangana hangu nazvo nedambudziko iri, asi munin'ina wangu ane mwedzi wese ari muusungwa kuRustenburg, ari kunzi achadeportwa kupera kwemwedzi uno. So those are some of you know, the comments that are coming here. But I wanted to go back to Mr. Sibanda, that what can Mr. Sibanda, if you're Dr. Sibanda, what can people do once, you know, they are in the cells? Are there organizations that work with them to get them out? How does your organization help?
We do. I mean, like I was saying, that when people are arrested, in many cases, their rights are violated. Just for example, you know, number one, one of what people don't know is that you may not just be kept at any other, you know, place if you have been arrested for violating the immigration laws, mm-hmm. or if you have been charged particularly with, you know, Section 34 of the Immigration Act. Now, what that means is if you have been, you know, either if, even if you have been sentenced in terms of Section 49, but once you have served that particular sentence, which is normally, you know, a few months or so, you are then released to a police station to be taken to Lindela. Now, a lot of people are kept 2 months, 3 months, 4 months, mm-hmm. you know, outside of the Lindela, you know, holding facilities. All they need to do is to get in touch with us, you know, at the African Diaspora, you know, Global Network. And what we basically do is we then get in touch with the police, mm-hmm. or the Minister of Home Affairs or whoever is concerned at that stage, and request that they be moved immediately from that particular facility, because it is illegal for them to be held in that facility. They should, everyone who should be detained for deportation must be detained specifically at Lindela or the Johannesburg Central Police Station, which is which are the only, you know, places that so far are designated, you know, to hold migrants. That is the first one. Mm-hmm. Now, secondly, a lot of the people are detained beyond 48 hours without appearing in court. Again, when people are arrested, you know, there are two legs, you know, to a valid, you know, and lawful arrest and detention. It is the procedural aspect and the substantive aspect. Now, the procedural aspect looks at the 48-hour, how a person has been arrested, you know, if a docket has been properly, you know, opened, if the person appeared within the given period of time, and, you know, have they been read their rights, you know, have they been properly charged. If mm-hmm. any of those has not been satisfied, then the person is being held unlawfully, and therefore that person has even a right, you know, to sue the state. The Department of Home Affairs is sitting, you know, with about in excess of $2 billion, you know, in lawsuits, you know, because of these unlawful arrests. And anybody, therefore, who comes, who finds themselves arrested, you know, can easily get in touch with us. And also, I need you to realize that a lot of these Zimbabweans or Malawians and other people from other countries, mm-hmm. they have got refugee permits, what we call Section 22 permits. These Section 22 permits may have expired because the person may not have been able to go and renew it. But that does not mean the person has been availed to the Immigration Act to be arrested, because the person is still under the purview of the Refugees Act. Mm-hmm. So what that means is if a person has a permit, even if it has expired or even if they have lost it, they can easily, you know, write to us and let us know or get in touch with us. And then we can facilitate, you know, to ensure that they are released, because, you know, they are not yet ripe for arrest under the Refugees Act.
Mm-hmm. Aiwa, tunotenda. So thank you.
Two major schools here.
Thank you so much. I think we have a caller, Chris. Let me take the caller before we go to Mr. Dewa Mavinga. Hello, caller.
Hello.
Hey. Aiwa, tunofara. Tukutaura nani uyezve muri kupi?
Nabuda pa Mozambique.
Eh, pakadi pa Mozambique apo?
Ah, pa Mozambique panotowanani dani pedu.
Ehe, ko muri kusangana wo here nenyaya idzi dzemapepa dzatiri kuona dziri ku South Africa nekuBotswana?
Ah, sad rachira tiri zvedu isusu, ah, kunotori kufango chai pasi kune kuti ndangonzwa kuti ndipokuna muchirongwa nhasi.
Ah, pinda izvoni taurai pfungwa dzenyu.
Ehe, pfungwa dzangu ndedzekuti South Africa zvitori zvishoma zvairi kuita. Dai nyatsokufunga vanhu vese nehurongwa kuti zvandivaivai vanoreta kutaura vachiti hanzi. Ye vanotitungamira muZimbabwe vakanaka, ye vanodadaa vambouya vanyatsokumboona nhamo yatinosangana navo, because inini ndongoitawo hangu in and out ndipinda muZimbabwe ndichibuda. Saka dai anyatsakukokota vese vanyatsokudzoka kumusha kunoku, tinyatsokugara tese tichibata nhamo tiri pamwe.
Asi ka mukoma, zvingaita here kuti toti vanhu vese vasungwe kuti vanyatsonzwa kuoma kwaita zvino?
Dai achinyatsa kutovhara bhodha racho especial pabitibit South Africa, zvinyatsa kutomira tiri munomu kuti zvibude pachena, kuti zvinhu zvaoma, because zvekuti sadhaki ah, kuvhara vanhu kumeso.
Aiwa, mashoko makukutu chaiwo. Tinotenda nepfungwa dzenyu mukoma,
because isusu hatikurudziri kuti banzi titi hondo, asi iko zvino taakuona sekuti iri nani manje.
Ah, zvino nyaya yekutaura zvakadaro panapa zvibvumidzwe manje, maethics edu ekutapa nawo hatitombobvumirwa kuti tikurudzire zvakadaro.
Ndatoandati inini ka hazvitombodiwi for sure, hatizvidi, because zvinokonzeresa kuti tikupesana nevadiwa, zvinokonzeresa kuti tizinyika dzedu. Saka vese vanuko dai vauya tiite muonera pamwe chimwa chemuzukuru, because hatisi kuda iyoyo hondo, because zvakaomesesa mwana wamai vangu.
Aiwa, tinokutendai, hanzvadzi, muve nezuva rakanaka. Ah, all right. Mashuma, mugare kukure tune moto.
Tinogara kure tina oma ningi. Nemuwa mutirangari ongi chiusa.
Aiwa, tajiz, kwa asi je hondo. Aiwa, to sangana shakari mune chimwe chirungu.
Mashuma.
Ehe, bye-bye. Our caller there is very upset. He's got another different school of thought. He's saying what is happening in South Africa actually should be worse. The South African government should intensify arresting illegal Zimbabweans so that he himself and others that are in South Africa who are illegal can also go back to Zimbabwe and everybody suffers at the same time. Maybe then there will be change, he says.
Well, I think I also have someone here, Mavelas, who's saying something almost similar. Ngengibaleke esikubhalelwe ngabalaleli bethu. UBrighton Wallace uthi linjani basakazi ngixhumeni ngiseSandton. Awufakanga ke number Brighton. Usakhile Liline uthi plus Hancho sangena sodwa eBotswana sijika njalo sodwa okwakubopha lokhu vele akusizi. Ye, uJairos Chakupe uthi ubhala ke yena ngesishona uthi munofara eretete ngiyabona uthi Marvelous ndiri mu South Africa. That's what he is saying. Bese siba lo babake Jani Kologwe uthi do a research on who owns Lindela. You'll understand why they are overcrowding it. Well, we'll ask our experts here on the panel. And also, Nesisa Dube uthi na linjani basakazi. UNesisa Pinde njalo athi singaphandle kwelizwe nje. Asikho ukuthi siyathanda umsebenzi yezanu yonke leyi. Hayi, siyawuzwa Zenzo uOscar Zenzo Oscar Love uthi msakazi ingabe lichona njani. Khona empeleni ngeke sibasole abantu bamazwe akhonapho, kodwa insolo kufanele sisole abaphathi bethu. Angeke usole umakhelwane ngoba ixothe umntanakho sekudliwa. Zisole wena njengenhloko yomuzi. Why bengafuni ukuthi bayehluleka abaphathi bethu? Yes, we have quite a number. Marvelous. Maybe we will continue later.
Regeti mbozo kira kuna vamavinga. Vamavinga pinda mchirongwa tinswe.
Ziripo dama zikote South Africa ndale kuti varu kutunga miza xenophobia watunga miri vaji. Nekuti ziri nyore kunyoresa vanhu vanouya vakawanda mazana akazanirana vanenge vachibva kuZimbabwe kuMozambique kuvagadzirira mapepa kuti vashande zvakanaka zviri nyore. Asi iko zvino munhu akapinda muSouth Africa achitsvaka upoteri, kutanga nevari kutsvaka upoteri, havapuhwi mapepa. Vanenge vachingonzi endai kumarabha stati kuPretoria munonyoresa mugodzokazve mugodzokazve, kusvika munhu ava nemakore gumi achingodzokera mwedzi mitatu yega yega asina mapepa, mhuri isina mapepa, vasingakwanisi kushanda. Vanenge vachitsvaka mabasa chaiwo chaiwo, vanenge vachida mapemis havasi kupuhwa nenguva. Tinotaura nevanhu vakawanda nguva nenguva, zvinhu zvakapera. Ndaitaura nevanhu vaitaura kuti ivo vava nemakore vavatova negore vakamirira application yekuti pemiti ibude. Vanhu vakadaro vese ivavo vakabatwa vanonzi havana mapepa, asi mhosva iri kuhurumende yeSouth Africa. Department reHome Affairs rakaora, harisi kugona basa, riri kugarira basa. Maapplication akawandisa akagara kuHome Affairs asiri kufambiswa zvakanaka. Kune huori hunoshamisa. Asi munhu anenge achizonzi aripe mhosva dzese idzodzo, munhu anenge azobatwa asina mapepa, ngavagadzirise vanhu vese vanenge vachiuya vachishanda. Vanhu vanoda kushanda nesimba pamutemo zvakanaka, vachibhadhara mitero yavo kuti South Africa yachona ibudirirewo. Asi dambudziko ndirori rekuti pane mweya wekuvenga wezenophobia wakabata munyika yeSouth Africa, ndorwuita kuti vanhu vashungurudzwe saizvozvi. Uyezve muzvari ndoda kuti munzwisise kuti kazhinji zhinji nyaya idzi dzinoitika pakupera kwemwedzi, nekuti mapurisa mazhinji makoronera vari kutsvaka mari. Vanhu vanobatwa ivava vazhinji vavo vanozosunungurwa mushure mekunge vabisa choko muhomwe. Vamwe vanozonosunungurwa vasvika kuPretoria, kunzvimbo yeLindela. Vamwe vanozodzokera kunyika dzavo, vonodzokazve. Saka hazvibatsiri zviri kuitwa kungoshungurudza vanhu. Chiripo ndechekuti nyika yeSouth Africa neye Botswana ngadzigadzirise. Iko zvino ndakanditaura nevanhu vari kuBotswana kurefugee camp yakazara muZimbabwe ndinonzi Dukwi. Vari kutaura kuti vari kushungurudzwa, vari kuda kudzoserwa kumusha nechisimba. Zvese izvi hazvina maturo. Nyika idzi ngadzishandise mari kugadzira mapepa kuti vanhu vashande zviri pamutemo, vachibhadhara mitero nguva nenguva zviri pamutemo pasina huori.
Mhm. Aiwa, batai makadaro zvenyu ipapo vamavhinga. Chris, I think you have a caller.
Yes, Mavela. Lo mlaleli, siyakwamukela kuhlela. Yebo, sikhuluma lobani?
Lo Sakhile Botswana.
Oh, Sakhile lili ne, unjani?
Ngiyaphila njani lonke?
Hayi, siyaphila. Kunjani eBotswana?
Hayi, neBotswana impilo yakhona naleyo sesijayele ukuthi siyabona abantu bekhaya babanjwa kakhulu. Ngiyali ndawo esengikiyo kulezi nsuku ngambone obaba kakhulu babanjwa. Inhlawulo yokuthi ubanjiwe siyatshaywa inswazi lezane ezithawe ekolo. Ifayindi yoswazi is $100. Ma ungelayo i-$100 uyatshaywa and uswazi lwakhona alusitshe ekolo. Usazi lolo lokuthi noma usomkhondile usabe lizile ekolo. Njalo kubanjwa ividiyo nalesi velayo nalesikiwe. Etheksini uyagada lapho uyakugade ekhona ungathi usendleleni ukhaya ukuthi ungene ethawani bani. Wathi sithuthi passport esandleni and bekhanyela ukuthi lamalanga okuyitsha abantu bekhasi uyazidubekela ungabona umuntu ekhosa engena eBotswana uyazizama layo ukuthi azame impilo yokuthi asebenze asebenzela abantu banemizi njalo ukuthola i-permit is not easy ukuthi uthole i-permit eBotswana ngoba banika ama-permit emisebenzi omekshure ukuthi ungakuumsebenzi owenzayo ungabi umsebenzi okwaniswa ngama-locals bayenza lokhwana ukuthi iloku ama-locals abo yiwo kuqala. So most abantu bekhaya bathola ama-permit emisebenzi naleyo abasemisebenzi yezandla kuba nzima ukuthi bathole ama-permit emisebenzi yezandla. Unganikwa 90 days ngomnyaka which is January February March kumele ube usuphumelele ijenla but ma ufuna ukuzamela imuli sokumele ubone ukuthi uyabaleli uyacasha uyenzelwan or futhi impilo yangkhona ayikho-right njalo bangavuthelelwa abanye ngangize bekhala ngokuthi umuntu uma ethe wabanjwa engwengxengenithi ungabanatha amaphilisi usubanje wahamba wavalela of course uyake ngasezatshela amapholisi ukuthi hlala ngawo wase-avoid-e ukuthi noma esethe wajampa waphinde akasafuni ukuthi bamu-check-e kakhulu endlini. So futhi umuntu usecine engasanatha amaphilisi ngendlela ukuthi banjiwe azamele ukuthi adiphothe sokumrisa futhi engikwezempilakahle njalo bakhona ukuthi ilungelo lomuntu liyalisekeki or futhi ngapho ngokupela ufela ukuthi abantu bekhaya sizamene ye sibakhelwane nangaba kuthi isikhathi esithi especially ma ungahlalise ngosemthethweni but kona mabasikhokhele ekhala abake bavame bazame ukuthi sisile izulu lonke siyafisa sikuthi ngabe sihlale ekhaya ngobe ngesikhathi sokuvota siyahamba sikuthi yevota kodwa akulandeli nayo njalo ngathi singaze ngesimiseni sande ngabanja namuhla yeni esila ngolikhambeki ngoba nti sikhwanga ngasikhetha ngedwa ngabuye so laphana ngiyazama ukuthi ngizohola imali ngiphumezela abantwana ungahlale ekhaya abantwana bazadlala yinto enye ebuhlungu ekhona but ukubanjwa kuyabanjwa and even namuhla bembona babanjwa abantu bahanjiswa bayadibhoda.
Hayi, sibongile kakhulu ma.
Siyabonga kakhulu.
Oh, marvelous. Quite right a story. You know, she's saying that in Botswana, if you are caught, you are a man, if you don't have 100 pula, they have this long shamwine munyu.
Oh.
And then you are hit at the back. If you have to travel with at least 100 pula.
On you.
If you don't, then you face that consequence.
Yes, she sounded very low from the little I could pick up. I think she was saying it's very difficult for her not to be going to work, whether with papers or not, because you need to look after the family. But pana simbarashe mbofana pana panzi. Kwandiri kuno hakuna kutombo naka izvezvi. Please call me. So simbarashe, we are trying to call you. You say that where you are, the situation is very, very bad. And it's happening right now. Roger Tafadzwa, millionaire, I'm watching you live from Pumalanga. Tatenda Jani Chatora, aripano pa Facebook page, eduye VOA, Shona Arkuti iye. Nasi vanga vachibata kunoku Murondesbosch ku Cape Town. Varikuda kushusha mazuva ano. Boaz Jayaguru, anzi Botswana yato oma kunze, waiti, anzi kubotswana zvinhu zvaoma. And so we are trying to call Simba Russia. Something is happening right now where he's at. So once we get in touch with you, Simba Russia, we're going to call you. South Africa is better than Botswana. Imikani. And Dr. Oroko, go ahead, Chris.
Yes, marvelous. Let's go back to our guest, Mr. Vusumuzi Zibanda, Dr. Vusumuzi Zibanda. Yes, Zibanda, we had one of the listeners there saying that we should try and find out who owns Lindela. Do you know?
Well, look, Lindela is a government facility. It is run, however, it's supposed to be private, and we know that it is serving basically in terms of when we say private, it's outsourced. Its services are basically outsourced to service providers that provide the food, that provide the security. So the only part that is dealt with by government is the immigration services, where they manage the process of people coming in and out. But the service providers, like for example Bosasa, is one of the biggest. That is the company that had been benefiting a lot. If you know Bosasa, you will remember this is the company that has come quite thick and furious in some of the scandals that we had, that are related to state capture, where we had the boss of Bosasa passing on just a few months ago when, he died in quite mysterious and unclear, circumstances. We know, of course, that recently they have changed, another new company is coming in to basically, provide those services in there. So a lot of people, obviously, when they talk about the ownership, they're looking at those, issues to say, look, the government pays the service providers lots and lots of money. We understand that each detainee has got a ration, an amount of money that they should be paid on a particular day. So we have had, look, we don't know. I don't have that on first-hand information that, if Lindela is empty, people will go out and even arrest people so that, government keeps paying, for the ration. Otherwise, those people will not be making money because the people that run Lindela, for example, are people that are connected to the government. But all those are more hearsay as far as we know it.
Mm-hmm. Okay. Oh, thank you so much. Please do stay on the line. Marvelous.
Yes, so we have a caller. Apparently, itakwanza kubata mkoma tinashe mbofana. Vangabari kutikuna kuna kumira shaka. Naka makadi mkoma tinashe.
No, parati ndi mkoma simba.
Oh yeah, mkoma simbarashe. Muri kupi mkoma simbarashe?
I wonder kuno kumafiki in South Africa tete.
Ehe, manyora panopa Facebook page yedu ye VOA shona mchiti. Akuna kumira mushe. Kwa kamira sei kwa muri kuku?
Yeah, ito kwa di ndeja vajarinda na opene rufu mune program ya matanga nasi kutese no profite chesu.
Pamutana profite shu. Tauraitins.
Nyaeri kuno tete ya katu mei kuno kubuwezi mararamiru atiru kita kuno kwa ana kumira shakanaka. Mapurisa ya kufamba ma industries wakibata wanu weda unama pepa kana kuta unama pepa haku kana wina unono tzokira kukembi asko mkombito afirifaya kunyatuona kutingiwe hiri. Kana usore unama pepa achu waka kubata kana usore unama pepa achu unusore azwele so chindese wakushuka watu buda mari minimum of 500 rand. The individual minimum yavo iyoyo apa vanenge vaitarisa kuti ganda rako rinoradza kuti rinobuda yakadii and west of it uchakaita kwa pane mashops makuru ana akamenzana boxer vakatwa kunoko saka kungo dzima foreigners ndo vakapisa mushure mokunge vaba suzikama kuti vabva kupi kana kuti makatiwa here kana kuti akaita izvo ndiani but takungo blame kunzi maforeigners ndima akaita izvovo and vakufamba futi mastreet vachifamba mumayara pedza pari kuvakwa vanenge vachitomira vachida kuona kuti hoadhei vari kuita izvovo vachibata vachisunga saka upenyu hwacho kunoku hwaho kutoti ukanzwa mota ukaiona iri kunotetanga watoicalculata kuti mota iri kuida kuita nezvei uyezve ndeyaani uri kuri ndokurarama kwatova kunoku
imi makambowanikwa muchisungwa here.
Ini andina kukwanisa kusungwa ndisati ndasangana hangu nedambudziko rekusungwa asi nokuti varungu vangu vanomira miro kana pachinge pangoita chinhu vanokurumidza kundiinfoma kuti usabuda panze nokuti inini ndinoshanda sa security pa miyati murungu saka ndopa ndogara mukati kuti nakusato mbopinda ku street makatoita saka ndechiona zvechiitika street kuti unenge uri wakiti na gonzo chaiwo ndakangotarira hangu vanhu vachimhanyisana nokuzindwa kuti havamwe vamhanyi vamwe vabatwa ende anenge abatwa kuwanikwa anomutevera ikoko futi ndopanonetsa manyi nokuti hapana anokwanisa kunosungirira kiti bhera ndoimuhondo imwe yatiinayo kuno kuiyo.
Aiwa pakaoma. Saka imi munofunga kudai maiwana mukana wekutaurawo nehurumende yekuZimbabwe zvii zvingaitwe kuti vanhu vadzokere kumusha vasawanikwe vachisangana nematambudziko aya?
Chekutanga chandinoda kuti hurumende yeZimbabwe dai vanga vachinzwisawo zvichemo zvevanhu vagadzirisa nyaya yekuti mapepa ave nyore kutora ndochekutanga. Chechipiri ndechekuti kugarikewo zvakanaka nokuti kugara kuno hakuzi kuda kana kunakirwa nokugara musango sezvizvi asi kuti inhamo kumba kwacho hakugarike. Saka unongozopedzisira wakungoti atsura tiri panzvimbo zvinandofira musango ndichitetereka nokuti kumba kwacho kwatoomesesa. Pamusoro pazvo mapepa ekuti ufambe nawo uchiendawo musango macho haasi kuwanika saka munhu anopedzisira kuti hazvirina ndinozvionerawo mberi hameno ikoko. Saka dai hurumende yadzisawo yaita kuti vanhu vakwanisawo kuwana mapepa ese ekufambisa kubva kubirth certificate nokuti haungatori paspoti pasina birth certificate vambotapudzawo mitemo yavo ipapo pakutora pakutora maparticulars iwayo nokuti hakuna munhu angade kunotora bepa asi ri chizvarwa chezimbabwe. Chino chakakoshe chinonzi munhu ibepa. Imo uno tiri kushanda mapepa mabasa asiri kuenderana nekudzidza kwatakaita kuZimbabwe nokuda kwokuti hatina mapepa maworkers permit anotendera kuti tishande muno asi dzidzo tinayo inotokunda vanhu vemuno saka taakungoita reseresi kungoti chamukai nyama nokuti hapana mararamiro atingagona kuita tisina mapepa. Mapepa acho kana muno mapepa acho kuti awanike haasi kuwanika zvachose. Chikonzero ndekuti vari kuti maovercrowded muno musouth africa ndo dambudzikombe ratiinaro tete muno.
Aiwa, tinotenda mukoma Simba Rashe, manyatsotipa zviri kuitika ikoko, muve nezuva rakanaka.
Aiwa, tinotenda tetewo, maita zvakanaka chose.
Aiwa, bye-bye. Chris, we're having there Koma Simbarashi actually wrote on VOA Shona Facebook page and said that there was a lot of, you know, action where he's at. I think he said he's in Mafeking. And he says what's happening there is a cat and mouse dog. When you go on the street, you know, the police will come after you and try and, you know, well, I think he's also saying the same thing that Mr. Mavinga was saying, that some of it is also to do with corruption, that, you know, there are people that want bribes and things like that. So that's what he's saying, that by the time you leave, you know, in the police, you'd have been taken 500 rand. Would have gone from you because they want bribes and, you know, for them to release you. But there are also other people that are writing here. Atatenda Johnny Chatura arikuti vaMavinga was not lying. Pavati inyaya yekuti mapurisa arikuda mari. Hanzi isusu when we get arrested, detective aifambisa nyaya ndiye same person wekuti tsvagira lawyer. Tiri 16, each person is paying rand 3,500, but yese mari yacho yakasvika kuma 5,000 including fine kuti uburitswe after 4 days. Hanzi ukavharirwa uchirumwa nenda asi chikafu vanokupa havo chakanaka. Saka Mr. Mavinga, we have one of our followers here on VOA Shona who's actually agreeing with you that part of the problem is really to do with corrupt officials also, not really the paper system itself. Maybe just if you can comment on what our last caller was saying.
Yeah, absolutely. It's about how the officials and the police, particularly in South Africa, abuse a very difficult bureaucratic system to identify loopholes, to extort money from gullible and vulnerable people. You would find that, for example, in Cape Town, the authorities, the Home Affairs Department, closed down the refugee center, for example. And therefore, people from outside of the country have nowhere to go to get documents. They have to travel over 1,200 kilometers to Pretoria for that process. So life is very difficult for foreign nationals, and the police exploit this. And there is no accountability. There is no system that holds them accountable. And this is why you find that usually When it is month-end, that is when they become more vicious about hunting down foreign nationals to get money and to make them pay with no say, no accountability from the leadership. The other problem that is there is that there is lack of clarity about the law. If someone, for example, is an asylum seeker pending a determination of an application to become a refugee, that person has a legal right to work in South Africa. But the police pretend not to understand that. And therefore, people are victimized even when they have adequate documentation. Because people, if you are a foreign national, you are just afraid and you think that the only way to get out of these things is to pay your way out 100 trans, 500 trans, and so on and so forth. So it's a very difficult situation that needs leadership from the top, from the authorities in South Africa, to ensure that there is a stop to this rampant corruption and there is protection of foreign nationals who are the subjects of extortion and corruption by the police in South Africa.
Thank you very much, Chris. I think tina caller gaisende kuna caller. Hello, caller.
Hello.
Hey, tukutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura naMadhiu.
Hey, muri kupi?
Ndiri South Africa.
Taurai tinzwi.
Indeed, hazvangu zvekutyaira matsvaka. Ndabva Cape Town, asi pane panonzi paColisberg, ndasvika vachangoita roadblock yavo. Mupurisa andinisa anditi passport ndamutaridza, akandii license, ndaizvo ndikamupa. Akandii permit, permit yangu iri kuot passport, ndikamupa. Akabva anditi vanhu vakaita senini hatitombovati pana tinoda vanhu vasina mapepa. Utaurire vamwe maZimbabweans vaiva pano kusina mapepa panapa, tinoda 6,000.
6,000 rand.
Anzotanga next week inenge ya 24 hours. Mashofere ekanozviziya panobva Colesberg anzotanga next week tinoda 6,000 rand. Ndikati nae mwana wamai vangu iwe 6,000 rand inobvepi nenzara iri kuZimbabwe. Vati izvozvo hatinei nazvo izvozvo. Tikuda 6,000 rand. President wedu izvo Ramaphosa akati zviro zvakanaka kuZimbabwe. Saka you guys support your country.
Inga mashoko makuku tu
hanzvadi. Saka shamwari utaro wako tanga next week madhaivha samati vakakawana kana kauya pano make sure ane 6,000 rand.
Asi miye mazoitwa sei mavari vakusiyai muchienda here nekuti mamune mapepa?
Ini mapepa awa anga akarongeka handizivito angu ari mashureo ndamboza makubodza ari magurupu agurupu kuti paColisberg chakachaya.
Okay, oho, aiwa, pakanaka. Saka munotoshandisa magurupu eWhatsApp kuti mutaurirane?
Kumasiriskacharikuna drivers titokumbira neWhatsapp kuti pakadai pakaoma, pakadai pakaoma. Saka anoti udze vanhu vakoti anenge asa mapepazi chamakolisi akuti toda 6,000 rand pano and yakutanga next week inenge ya 24 hours tiri pano.
Aiwa, mashoko makuku. Tinokutendai hanzvadzi, muve nezuva rakanaka uye zvemufambe zvakanaka kwamuri kuenda.
Zvakanaka.
Chris, an interesting you know, conversation there. This gentleman is saying he's a truck driver in Cape Town, and he was mentioning a place where he says when he got there by the police roadblock, he was they asked him for his paperwork, and luckily he had his paperwork. But they told him that allegedly, as of next week, if you don't have paperwork and you are a truck driver, you'll be required to pay 6,000 rands. And that money must come up in 24 hours. So that's an allegation that he's saying that's what happened to him today. Over to you.
Yes, marvelous. Let's go back to Dr. Sibanda. Dr. Sibanda, you as an organization, are you engaging the government and at what level? Also, what is government saying or doing about these arrests?
Well, we've had a couple of meetings with the Department of Home Affairs, particularly when it comes to the issue of asylum seekers and, you know, the refugees and the process, you know, that we're seeing taking place, especially in terms of access to the Department of Home Affairs and the ability of Home Affairs to renew people's documents and make decisions in terms of the law, which is within 18 days. a lot of these people that have got the Section 22s, they are staying up to 10, you know, 15 and 20 years, and then the person will be rejected overnight and then even arrested. And we have raised those issues because the arrest also, like what Mr. Mavinga was saying, it is very clear that some of these look like coordinated efforts. From Home Affairs, the person gets arrested and a particular lawyer is told that we have arrested 10 and you are given 5 and the other one is given 5 or 6 or whatever the case might be. And when the people arrive at the police station, they find that already they are grouped and they are dealing with a particular police, lawyer. So that means that the money is obviously shared and the arrests are naturally unlawful, because if a person has been rejected, they must be given time within which they should leave the country rather than arresting them. Because at the end of the day, the whole process is such that even if the person goes to court and the lawyer has gotten money, there's never been any of those cases real going to court to be determined. But the asylum seeker permit will then, you know, be unblocked again, and the person ultimately again will just continue to have their papers stamped. So our engagements have been with the Minister of, the Department of Home Affairs. We are currently busy with DECO as well to help and see what can be done. And we have tried to engage with the Minister of Police. He's a bit of a very hard one and quite, his approach is really very unsympathetic and it shows a lot of hatred, you know, towards, you know, foreign nationals. And as a result, that is why we see all these blitz that are taking place, because they are basically, run by the Minister of Police, and that is General Pekele. So, yes. What we do as an organization is basically to try and say, look, at the end of the day, this is not helping. We had an engagement, a symposium that was being run by the Department of, DECO, which was addressing some of the questions that some listeners actually brought about, the issues of can we have, you know, the political will to see Africa sorted out so that we don't have many people just coming, you know, to South Africa. And this one was basically looking at Zimbabwe in particular, where it said people are running away from Zimbabwe, not necessarily because, you know, maybe they are political asylum per se or they've been persecuted as a people, but simply because there is hunger and they cannot, you know, stay and watch their families, you know, die of starvation. So they just have to come here to South Africa. And we have actually said to the Department of Home Affairs that maybe they need to stop this process of deporting people, because one, it violates a lot of human rights, and number two, it's a waste of financial resources that could be put into certain sectors of the government, of the economy, that it could be more fruitful in, because billions and billions are wasted in these deportations. And before the vehicles that deport these people even get back to Johannesburg, the person has long been back. So it's actually a futile exercise. So our view is that a lot needs to be done in terms of arresting, you know, the situation which has got the push factors in particular that make people come to South Africa. And we are aware that it might not be ideal to think that South Africa's economy can sustain already what is there. But we are saying that does not give anyone to violate the rights of migrants, either in South Africa or in Botswana. We know about what Mr. Doe was talking about also in Botswana. And it is very unfortunate that at the helm of some of these things, we have got people that are in charge, like Dr. Leonard Zulu, who is a Zimbabwean, and who we see that he has not been very kind in dealing with the refugees. That is why we have got the Cape Town situation and the Pretoria situation, and particularly as well, you know, the Botswana situation. It is very, very, you know, unfortunate, you know, that Zimbabwean is at the helm of that organization and dealing with those issues and frustrating people that could be dealt with and should be dealt with, you know, in a manner that is appropriate. We know that Botswana does not have a refugee-friendly, you know, system. So people in Botswana naturally, you know, cannot really stay, and it does not, I think, you know, ratify a lot of the international instruments that deal with refugees, and that is why, you know, Botswana is doing this. And as a result, we expected the UNHCR to have already repatriated or find a better home for those Zimbabweans. But up to now, I think from what we have heard, it's just about 6 or 8 people that have been repatriated to either America or so, and the rest now are being threatened that they have to go back to Zimbabwe because the situation has actually reverted to normal, or they must apply, you know, anew, and the UNHCR is not doing anything about it. So there are quite a number of engagements that we try to do, including with the UNHCR, you know, to say, look, you know, we don't think that the UNHCR is playing an appropriate role in terms of its responsibilities and umbrella body that deals with refugees.
Thank you so much, Dr. Sibanda. Sithanda Sixhuma, sikuhlelo Live Talk, lapho esixoxa khona ngokubotshwa kwezizalwane zeZimbabwe eSouth Africa leBotswana.
Aiwarega itimbo chingamidza vari pano pa Facebook page yedu yeVOA Shona munogara muchititsigira zuva nezuva kunyangwe zvinhu zvakaoma sei. Angela Magarira kuti hello Tete Marvelous, I'm watching you from Cape Town, a talent muchemwa. Hanzi zvakaoma hey. Brian Passmore ari pano ari kutaura nesu zvakare. Tatenda Johnny chatora tambo kuverenga Imani Ochisango tinemi pano talent muchemwa. Regaitende Masimu Sariri ari pano Trust Chipanga. Masimu Sariri ari kuti Lindela is managed by the scandalous Bosasa zvambotaurwa ne guest wedu ari pano. Asi regaitende kuna vamavhinga muchitipa mazwi enye kupedzisira nekuti chirongwa chakusvika kumagumo. Panyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu zvoitwa sei tichitarira zviri kuitika muSouth Africa nemuBotswana umo. Vamavhinga
vatungamiri veSouth Africa neBotswana uye zveSADC, nekuti pari kukurudzirwa kuti kuve nekufambidzana kuri pachena kwevanhu munyika dzakasiyana, uyezve kuti vakwanise kushanda. Tikaona zvakaita mamwe masangano kuWest Africa, ECOWAS kuEast Africa, vanhu vanogona kunge vachifamba vachipinda mune dzimwe nyika pasina kuomeserana pamiganhu, vachishanda vachidzokera kumisha yavo. South Africa ngaigadzirise mapepa, kwete kushungurudza vanhu ichiramba kupa vanhu mapepa. Vangava vapoteri, vangava varikutsvaga mapemiti. South Africa haisi kuita basa rayo nemazvo, yopa mukana kucorruption huori husiri kupera.
Aiwa, tinotenda Chris.
Yes, thank you so much, Mr. Mavhinga. And Dr. Sibanda, ungasi panje imbono yakho ngaloko kwenzakalayo, ucebisa uZulu labalaleli bethu ukuthi bangathatha amanyathelo bani bengazithola beyibo asebebotshiwe?
Ngiyabonga mfowethu. Engingakusho ukuthi kubalulekile ukuthi abantu mabangazithola sebeboshiwe boshelwe indaba yokuthi basezweni laseSouth Africa ngokungekho emthethweni, basithole ku-African Diaspora Global Network, bangazithola kwi-website lapho esingakwazi ukuthi sisizane khona nabo, ngoba iningi labo mabeboshiwe amalungelo abo kawahlonitshwa. Okokuqala, uthole ukuthi umuntu mayeboshiwe uyaboshwa ahlale insuku ezimbili okulingana namahora angamashumi amane nasiyagalombili, umuntu engazange aye enkantolo, okuyikwephula amalungelo akhe lokho. Ngoba umuntu uma esegcine leso sikhathi esingako, akusafanelanga ukuthi aqhubeke ebanjiwe, sokufanele ayekelwe nje ngokwasemthethweni, ahambe akhululeke. Kanti namase bebotshiwe begcinwe endaweni ezihlukileyo lapho abagcinwa khona, siyazi ukuthi indawo eziningi abagcinwa kuzo ngokomthetho kazibekelwanga ukugcina izihambi ezibotshiweyo, zibotshelwe ukwephula imithetho eyokungena elizweni laseSouth Africa ngokungekho emthethweni. Ngokunjalo, isikhathi esiningi uthole nokuthi nendawo abafakwe kuzo kazi azikho ezingeni leli elikhuthazwa ngoyisekela mithetho selizwe laseSouth Africa, uSection 35 okhuluma ngamalungelo abantu abasolwa ngamacala athile kumbe ngalabo ababoshiweyo. Kungakho siyabakhuthaza ke abantu bokuza kwelaseSouth Africa ukuba njengalesi sikhathi esesifike kuso esikakhisimusi, kubukeka njengathi njengoba umnumzane ude wakadesho ukuthi abantu abaningi bayaboshwa ngoba kuyinkohlakalo etholakala kulabo abasebenzela umkhandlo wangasekhaya namaphoyisa kungoba bedinga imali. Kuyinto ebalulekileyo kakhulu ukuthi ngokusheshe okukhulu baxhumane nalabo abasebenza nawo kwamalungelo abantu okufana nabo Lawyers for Human Rights, mabengatholi nentokozo lapho bangeza nakuthini African Diaspora Global Network, kanti futhi bangathintana nabo Human Rights Watch yabo baba uDewa, ngoba sisebenzisana nazo zonke lama organization ekuqinisekeni ukuthi amalungelo oluntu ikakhulukazi abantu abasuka ngaphandle kwelezwe laseSouth Africa ayahlonitshwa.
Ayi, siyabonga kakhulu Dokotela Sibanda, ube lobusuku obuhle.
Angibonge kakhulu, angifisele nabalaleli nani basakazi ubusuku obuhle.
Hayi, siyabonga. Mr. Mavhinga, are you there?
Yebo, ngikhona lami, ngiyabonga kakhulu.
Hayi, sibongile. Have a good night. Thanks
you
for joining us.
Thanks.
Okay, that was the our guests giving us their thoughts on the arrest in South Africa. That was Dr. Vusumuzi Sibanda of the Africa Diaspora Forum. We also heard from Dr. Dewa Mavhinga, also in South Africa, and he's a human rights lawyer. And of course, here in Studio 7, my name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Marvelous Mklanga Nyahuye. My last word, tafadzwa chihota, hanzi maswera sei, ai wakunota square, ngatisangane izwa kare, mangwana pa, let's talk, ngatikurukurei. Let's meet again on Let's Talk, ngatikurukurei tomorrow. You have a very good evening.